Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero.
Kana ndakaneta
zvichiita zvakufamba, ini mari makanaka, unodipa simba.
Nhasi tiri kuenderera mberi nenyaya yedu pamusoro pebhaibheri uye kuti rakanyorwa rakanangana nani. Nhasi tina Pastor Faith Besa veApostolic Faith Mission in Zimbabwe kuCharlotte Brook muHarare. Makadini Reverend Besa?
Ndiripo zvangu, makadiwo.
Aiwa, tiri nani chaizvo. Zvinotaurwa kuti bhaibheri ishoko raMwari, zvarakanyorwa nevanhu vakaita saana Mozisi naana Pauro, vanotipa nhoroondo yevanhu vokuIsrael kuti yamajudha. Shoko raMwari riri papi apa?
Shoko raMwari riri pakuti ana Mozisi naana Pauro havana kunyora zvemusoro wavo, vakanga vachitofemerwa nemweya waMwari. Mwari achida kubudisa murangariro wake pamusoro pevanhu vaakasika.
Kune avo vanoita sokufunga kuti vakanangana norudzi rumwe chete, kwete navanhu vese pasi pese, tingavatichi?
Chokwadi ndechekuti bhaibheri rakanyorwa rakanangana nemunhu wese. Nekuti tikabva naro kubva kuna Genesis, Old Testament, kusvika kuNew Testament, tinoona kuti kunyange naivo vaIsraeri pane pavanotosvika pavanozoramba zvakazoitika zvekuti Jesu Kristu akauya saMesiya, zvotiratidza kuti nyaya yange isiri yavaIsraeri chete. Asi Mwari ane mutsananguriro waakaita achitsanangura vaIsraeri, achida kungoratidza murangariro wake kubva pakutanga kusvikira pekupedzisira. Chinokosha kune vasingatendi ava kuriverenga bhaibheri, nekuti ndinofara shoko raMwari riri in written uye riri in spoken, rema kana kuti logos kugreek. Kana totaura pamusoro pelogos, kutaura iro rakanyorwa racho, sei kuritenda rakanyorwa? Nekuti zviri nani kutera chakanyorwa pane chisina kunyorwa, nekuti zvinhu zvakanyorwa ndiyo standard. Kana ukati fambe-fambe kana uda kurasika, unodzoka pane chakanyorwa chinokubatsira.
Chimwe chatiri kuona, mataura kuti zviri nani kuti munhu atende zvakanyorwa sezviri mubhaibheri. Sei tichiona machechi kana kuti makereke akasiyana-siyana, vamwe vasinganyatsotedzera zvakanyorwa mubhaibheri?
Ndokurasika kwazvo ikoko. Nekuti chinoitika mumakereke, mukereke mune unotanga kereke, vamwe vanenge vaine mainterest avo avanenge vachida kuti azadziswe. Ndopaunoona munhu anenge akunangisa vanhu neimwe nzira isingaenderane nezviri mushoko raMwari. Saka tichikurudzira kuti iwe munhu sedunga munhu, iva munhu anoverenga shoko.
Panyaya yebhaibheri nemweya, tiri kuona kuti varipo vamwe vakuisa mweya mberi kwebhaibheri. Mweya nebhaibheri zvinokwikwidzana here?
Hamugoni kusepereta shoko raMwari naMweya Mutsvene, nekuti iye ndiye wakauya akafemera vakarinyora. Saka ukaona munhu akuti Mweya Mutsvene ndiye watakufamba naye harichafambi neshoko, ndinoona kuti unenge usisiri Mweya Mutsvene wemubhaibheri. Hamene wokuti unenge wa mweya upi iyoyo?
Masoko enyu ekupedzisira, Pastor Besa.
Ini chandinoda kukurudzira vateereri ndechekuti ngatisaita inungo dzekuverenga shoko raMwari, nekuti shoko raMwari ka ndiro constitution yeupenyu hwemunhu pasi pezuva, akasikwa naMwari wacho kuti unzwise kuti iye musiki anodei pamusoro peupenyu hwako. Yes, unganzwe mashoko evamwe, but iva munhu anokwanisawo kuzviravira shoko wega, izvozvo zvinokubatsira kuti urege kuzorasika. Nekuti pakupedzesera iwe uchatongwa wega, hausi kuzotongwa naRabhauma kana kuti kutongwa namufundisi kana nemutungamiriri wechechi pamwe chete, asi uchamira wega. Saka ita sarudzo yekuzviverengera shoko raMwari, worinzwisisa, wofamba sezvarinoda kuti ufadze musiki wako.
Nemashoko iwayo abva kuna Pastor Faith Besa veApostolic Faith Mission in Zimbabwe kuCharlotte Brook muHarare. Tinoti ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Vateereri, tinoimba kuti munenge muinesu zvakare svondo rinouya, tichikupai zvechimwe chikamu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti musara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande weStudio 7, tichitendawo chikwata cheChristlike Choir nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa.